Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro nenhengo dzeTraditional Medical Practitioners Council nemusi wechitatu. Dr. Mangwiro vanoti matanho aya achatorwa senzira yekudzivirira kufa kwevanhu nezvirwere zvinokwanisika kurapika kumakiriniki nezvipatara.
Zvinhu izvi vanhu rumuboka iro rekurapa vanhu zvechivanhu vachafundiswa nehurumende makoreji akasiyana siyana nezvekurapa vanhu, uyezve tichakumbira kuti varapi ava vachengetedze zvinyorwa zvinotaridza kuti vabetsera murwere sei, zvinotaridza kuti murwere abatsirwa aenda kuna nhii, ndamutadza aenda kuna nhii.
Vakaenderera mberi vachiti donzvo rekurapa nderekuraramisa munhu, nekudaro panofanira kuitwa zvose zvinokwanisika kuti munhu asarasikirwe neupenyu.
Uyezve tiri kukurudzira kuti vari kuda kuti vanorapa ava nekudii tinge tichikudza upenyu hwevanhu, tichida kuti vanhu anenge ataanozvigona nyange uri wekuzvarisa vanhu, haungati mwana akachinjika woti ndinopindura nemaoko uri kunze iwo zvaunoziva kuti hazviiti. Unofanira kunge uri munhu anoziva kuti wakatiteerera mwana kuti haasati akuneta here mudumbu ramai. Kana usingazvigoni indisa mberi, unofanira kunge une gwara rekuti murwere iye anofamba sei kubva pauri nekuchimbidza pakange poda kuita njodzi kune vaya vanoda kuzvarisa vanhu.
Dr. Mangwiro vanoti sangano reTraditional Practitioners Medical Council ndiro rine mvumo yekupa maresinesi zviri pamutemo, kwete mamwe masangano ave kungonyuka.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamende guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kurapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa, kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako emumapato imomo. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira, kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here, uyezve ari kufema zvakanaka here.
Kunyange hazvo vamwe vari kutambira zvakataurwa nehurumende izvi, vamwe vanoita zvemweya vari kunyunyuta vachiti TMPC Act inofanira kuvandudzwa kuti ipatsanure mashandiro en'anga nevanorapa nemweya. Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Ndanga vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotaura nezvekushandisa mishonga yechivanhu kwete vemweya.
Haitauri maprofita vasingaiti zvishonga, Traditional Medical Practitioners Act. Hapana medicine inoshanda pafei inzi ashandiswe medicine.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi dzvene revapostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vatsinhirawo vachiti
isusu I believe kuti kana iri ngirozi muchisvika pasowe munotosiya bhutsu uko, mawachi uko, mafoni uko. Saka kana wakuzoti ngirozi yaakuda themomita, yaakuda mushini wekutestisa shuga, yaakuda chekuchekesa BP, kana mudzimu chaiwo unenge usingadi zvinhu zvese zvakadaro padhuze, unozvirovera pasi zvikapwanya kwazvo, unenge uri mudzimu chaiwo. Faith healing tinorapa nemweya unenge wakatigara. Saka isu hatirambi zvinenge zvataurwa nehurumende, but tingatoti vakomana vedu vatei tichishanda navana mukumbi vaive ndovangatotrenwa kushandisa izvo.
Mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kushandisa mishonga yechivanhu nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira urombo, hurumende muna 2020 yakadzika mutemo weTraditional Medical Practitioners Act uyo unoumba kanzuru inoongorora mashandisirwo emishonga uyu, kana kuti Traditional Medical Practitioners Council unosungira vanoita mabasa aya kuti unyorese zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.